munhu nokusbata munhu wako dzika inga wanda kambokudza nezvemunhu ukanditi he mupe kuva yake munhu but manje hadike zvake munhu hanowanza magemba nemajes hope munhu yo kunaka chetana brand zvake munhu yo danga ndebrenda kadzikama zvake munhu yo mombe nemadhura ndakamubvisera munhu kana pakishina chindibikira zvake munhu yo unowe munhu unowe munhu yo uno wakatako anoshorika hazi munhu yo ndosvika kutanga mhuri naye zvake munhu yo cause angandikandire matombo muground munhu yo
baby baby buda pachena baby ukaramba une hunhu wako baby baby buda pachena
buda pachena
baby ukaramba une hunhu wako
most of the time uchigaya ndakapusa handina kuti bandozviona zvangu zvaunoita ndozvirekoda yeah
unorara kuma phone pa WhatsApp terera na nine unenge uchitaura nani tiwo mafani funza sani
baby baby
baby
buda pachena
buda pachena
baby ukarama une hunhu wako
Saka uno day Chinga oh. Ndogu chengeta each and every day Hembe ndino tenga Chese ndino tenga Hasuno ndi rwadza moyo Either way Kundi bata Rafu ndi palavi na mashowers Kunge three sheets na kubata Uno ndi ita coward Nindiri mu salad But uchi waza chi salad Kus chago chi salad Chago tange chi barat Chinga vangu eva norunga yeah. Wanivo settler Ofekets wa ground Muchato wait kwa to pembera Murune morizgu ma president Vo tengerwa Baby ichika mwari Ita muno wa
talking about X you back in the game. My name is Knox. And it's GT Beats on the BD. Copy that. I see roses.